Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 17, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Munokwanisawo kutiona paVOA Show na Facebook tichitefenyura chirongwa chenyu imi vateereri. Ini ndini Rachel Tondi, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinoona sekuti hapana hapo chakanyanyotarukana ipapo, nekuti vamoyo semunhu wemuZimbabwe, mwana wemuZimbabwe ane kodzero yekunge achisapota political party yaanenge achida.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika inoti haioni chakaipa pamashoko ava Jonathan Moyo ekuti vanotsigira MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa.
Ine dambudziko rakakura chaizvo, dambudziko rokuti mvura haina kumbobva yanaya. Ndingati meaningful rainfall hatina mbobva taiwana kunoku. Saka situation yacho iso critical zvokuti hatitombozivi kuti tinotangira papi. Tongovimba kuti Mwari achapindira tiwanewo anotibatsira.
Vanhu vakawanda votarisana nenzara kuLupane mudunhu reMatabeleland North. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika inoti haisi kushamisika nemashoko akaiswa patitwa nevaimbi vegurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaJonathan Moyo. Mutwitter dzavo, vamoyo vanoti vanotsigira MDC inotungamirwa naNelson Chamisa, uye vakavabatsira kutsvaga rutsigiro rwavachamisa kuburikidza nekushambaradza zvinyorwa nemavhidhiyo aikurudzira veruzhinji kuti vatsigiri vachamisa musarudzo dzakaitwa. Studio 7 haina kwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo kanawo mutauriri weMDC vaDaniel Molokele. Asi tabata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vapromisi sande kuti tinzwe maonero avo.
Ndinoona sekuti hapana hapo chakanyanyotarukana ipapo, nekuti vamoyo semunhu wemuZimbabwe, mwana wemuZimbabwe ane kodzero yekunge achisapota political party yaanenge achida. Handione zvangu pane zvowezvove randingade kunyanyotsvaga ipapo, asi kuti wose munhu akambenge ari memba wezanu PF, vanhu vanogona kuda kuongorora kuti rubatsiro rwaazopaurwo rune rumwe ruoko rwakawanda here kumashure. Izvozvo ndizvo zvatinenge tisingazivi hedu, asi pari pekungoti vakabatsira kana vakaisa maadvhesi mumapepa, izvozvo handione hangu kuti zvinhu zvinenge zvakashata.
Imo mumatwitwa mavo vamoyo vanoti izvo vaishandisa zvinyorwa pamwe nemavhidhiyo vachikurudzira vanhu kuti vanovhotera vachamisa. Ukuwo tichita sezvo kuti vanhu vakawanda muMDC vanhu vakagara vachinetsana navamoyo panguva iyo vamoyo vaishanda vari pasi pavaMugabe, uyezve vamoyo pachavo vachizivikanwa semunhu akange aine ruvengo kubato riri kutungamirwa navachamisa. Imi munozvionawo sei kana vachizenge vakusanduka nhasi vachiti izvo vava kutsigira munhu wavaipesana naye?
Ya, maonero angu mukoma inini ndeyekuti nguva imwe neimwe munhu ane kodzero yekunge achiteera mafungiro aanenge achiita. Inga tinoona kuti ivo ndivo vaMugabe wacho pavakafa vanonzi vaitotaura kuti vakaenda kunovhotera uchamisa. Saka mupolitics hamuna mhandu yaungati mhandu yetsikerere. Zvinhu zvine shanduko mupolitics, vanhu vanongochinja, ndozvinoita mapoliticians ava, vanochinja any time. Zvokutoti tinotonzwira tsitsi isusuwo zviduma vanamburunje tinenge takuurayana tichibayana nemapanga nemajarata, tichibayirana namapoliticians ava, asiwo vanongoona kuchinja pfungwa dzavo pavada, wotanga wotochinja wototanga kuenda neimwe direction. Saka izvi zviri kuitika navamoyo izvi ndinoona kuti mazivi andinoenda politics ndozva kuti zvinhu zvinokwanisa kutongoitika kuti munhu anokwanisa kutongochinja, nekuti tese tinoziva kuti muzanu pfu macho vakabva nekunge vatodzingwa nevaripo izvinezvi. The only logical thing for Joao kana Jonathan Moyo to do is to support the opposite of ED.
Rutsigiro rwakadai runenge rwuri rwepachokwadi here kana kuti inengovawo shayisano pakati pavamoyo nemutungamirira aripo wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Zvinenge zvasangana kuti vanenge vachitoda kutoti paite chatuwaro. Saka ndinovimba kuti tarisiro yavo yange iri yekuti vaMnangagwa vadyiwe kuwane shaisano. Saka chinangwa chavo chekuti vaite sapoti yavakaita iyi zviri obvious kuti chinangwa chavo chiri chanchiri pakutoti vaMnangagwa vadyiwe.
Ko mutsigiri wepasi asinawo zvakewo ruzivo rwakanyanya hwezvinenge zvichiitika zvii zvaangadzidze pamashoko ari kubuda kubva kuna vamoyo pari zvino.
Ndinoremba chinhu chikuru chavo chichingadzidzwe neruzhinji rweZimbabwe, mavoters ose vana veZimbabwe variko uku, ndezvekuti kana vachiongorora vachiona vanhu vamapoliticians edu ava vanonge vachititungamirira ava ngavasangoteera zvichiita gunda musaira. Ngavanatsoongorora vachitarisisa kuti mapolicies ari kutaurwa nevanhu ava zvakamira sei, vane shanduko yavachapa munyika here, ngavatarisa kuti nyika iri kufamba negwara rakanaka here. Kana nyika yaondongwa zvinoreva kuti ruzhinji rweZimbabwe vanofanira kunge tiri vanhu vaakuziva kuti bato riripo rakanganisa. Saka ngativhotei tichiziva kuti tiri kuvhotera kuti bato iroro ribve, pave neshanduko yemachokwadi. Nekuti takatadza kudaro ndopatinozoona kuti vanhu vatenge tichitovhotera ivavavo havana yatingati yaiya epermanent alliance to a political party. Permanent alliance yavo ndeyekuti vanodya kupi. Ngatizivei kuti vanhu vematongerwo enyika havana alliance yavanoti iri permanent, vanochinja anytime based nemaneeds avo ivo. Saka isusu ngativhotei tichiziva maneeds atinawo isusu sevana vezimba.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vaPromise Sunday vachitaura vari kusouth Carolina muno muAmerica. Vamwe vagari vekumaruwa ekulupane mudunhu reMatabeleland North vanoti vakatarisana nenzara inotyisa zvikuru. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Sekune dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika panguva ino yegore, vagari vekumaruwa ekugandankula kudaluka kana kuti ward 19 kulupane vangadai vari kufudza mombe dzavo. Asi nekuda kwekuti muminda mavo hamuna chinhu, sezvo zvirimwa zvavo zvakatadza kumera kana kuti kutsva nezuva, vagari ava vave kusundira mombe dzavo. Mumwe wemasabhuku enzvimbo iyi vaKumblani Mpala vanoti mvura haina kunyatsonaya zvakanaka munzvimbo yavo zvekuti zvirimwa hazvina kumera. Vachitiwo nechikonzero ichi, nzvimbo yavo yatarisana nenzara yakakura.
Ine dambudziko rakakura chaizvo, dambudziko rokuti mvura haina kumbobva yanaya. Ndingati meaningful rainfall hatina mbobva taiwana kunoku. Saka situation yacho is so critical zvokuti hatitombozivi kuti tinotangira papi. Tongovimba kuti mwari achapindira tiwanewo anotibatsira.
Vampala vanoti hurumende iri kubatsira vanhu munzvimbo mavo nechikafu, asi havazi vose vagari vari kuwana chikafu ichi, uye kune avo vanochiwana chikafu ichi hachivakwanire.
Hurumende iri kubatsira chaizvo, asi rubatsiro rwacho kune vamwe vasati vakuwanawo. Kwozoitawo vamwe vanowana vane mhuri dzakakura. Iva vane mhuri dzakakura vane problem rekuti 50 kg vanoipedza maybe within 2 weeks. Tinowana 50 kg pamwedzi per household, zvichireva kuti the other 2 weeks anenge asina chikafu ndo paanozofanira kuti anotenga. Akanga atengawo 10 kg yotora 2-3 days yapera.
Mumwe mugari wemugandankula amai Florence Vanda vanoti vanohodha vachitengesa murivo kuitira kuti vawane kurarama, nekuti ivo ndemumwe wevanhu vasingawane rubatsiro rwehurumende. Amai Vanda vanotiwo chikafu chiri kupiwa nehurumende hachina vakawanda vachinobatsira.
Nandiwani rubatsiro rwekudya runowana nevanhu nema50 kg nanditori. Ndinongotora ndinokuzivisa nokurima murivo mugadheni ndichitengesa, ndizvo ndinotora mari ndinotenga hofu muzvitoro. Varipo vanowana zvibva kuna hurumende, asi zvinhu zvacho hazvikwani kuti vevesereke nemhuri dzavo.
Daluka wodhi ine misha inosvika chiuru nemazana mashanu. Mumwe mushandi wehurumende anoshandira bazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu, uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau, akati hurumende iri kukwanisa kupa chikafu kuvanhu 300 chete pamwedzi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima panyaya iyi, sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwe. Mumwezwe sabuku we mdaluka wod vanomen Elvis Vanda vano tukusana ya kwe mvura kuru kukonzera wa kufakwe mwombe nezumwe zvipfuyo vachitiwo nzara yawe kukonzera wa mamwe matambudziko anosanganisira kupokana mudzimba uye kutadza kuenda kuchikoro kwe vamwe vana nekuda kwekushaya chikafu. Vasvanda vanotiwo utano hwevamwe vanhu vanorarama neutachiwana hweHIV pamwe nezvirwere zvakadai sediabetes nehigh blood pressure huave panjodzi nekuda kwenzara.
Tine nzara akaipa stereki. Akoma zvokuti hakuna kana chika nachi chiri kuchema chine zvirwere zvakawanda. Vame vari kuzogaravo vachipira nemapirisi akusina kudya vongu akusina kana kuti vangaita sei ko amen kuti tingazo nyamurwa nei kana tipatsire nei.
Mumwezve mugari vamutandazo Dube vanoti pamakore akunonaya zvakanaka vanosiita gohwo rakanaka zvikuru rezvirimwa zvakadai semapfunde munga nenyemba. Asi mushure mekurima katatu mbesa dzavo dzichiramba kubuda uye dzimwe dzichitsva nezuva vanoti tarisiro yavo yave kuna Mwari.
Hakurima tatarima ndizvozvinogara nekurima.
Vanhu vakatarisana nenzara kumaruwa eDaluka kuLupane vanoverengwa pakati pevanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru vanonzi nesangano reWorld Food Program vakatarisana nenzara yakakura munyika yose. Ndakamirira Studio 7 paGandangu La Primary School kuLupane, ndini Taurai Shava.
Yashuka nguwe kutito mbotari saa zviri mumapepa nhau. Totanga nemu Herald. Pepa nhau iri rinoti hurumende iri kuvandudza mapurazi mumatunhu mashanu. Izvo zvichaona vanhu vakawandawo vachiwanawo minda yekurima. Zimbabwe News Online inoti hurumende yeBotswana haina kuvimbisa kupa Zimbabwe chikwereti chemazana matana tirima miriyoni emadhora, asi kuti Botswana ichatsigira Zimbabwe pachikwereti chezana rima miriyoni emadhora airi kuda kukwereta kumasangana nokweretesa mari. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wokuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyombana nevamwe.
Mashoko ataurwa naminister wezvehealth isu hatimatori sechokwadi, nokuti tichitarira maminista ezanupf vachina vakangai vaiti GMB nechikafu chakazara zvikuru vanhu vanotarisira kuti tinogona kudya makore mashanu, asi pasina 2 days vakange votoridza mhere kuti nyika yafane nzara. Tikatarisa sevachikore vari minister of energy vakanga vachiti fuel yakazara, asi pasina kana 2 days vanhu vakanga vakutofamba neshoko kusina kana fuel munyika. Hapana chakanaka chinombotaurwa namaminista ezanu zvekwenhema. Saka pamwezvezvi coronavirus machina anaye atova munhu, asi minista avari kuvhara nemukatarisa vachitaura vari kutaura zvinhu zvisiri zvechokwadi. Havana kana chimwe chavanoita 2 days no autoridza mhere kuti hatichina mari yokutenga mushonga wokudzivirira chigwere chechi asingabudi pachena. Ndiziri kuti vacho vane chigwere vanobva kuchina dai vamira zvokufamba vachiuya kuno vanhu vamboitwa quarantine even mombe chaidzo munyika one kana kune andrax ine chimwe chigwere kana foot and mouth dzinoitwa quarantine. Kwe vanhu vanoregere kuitwa quarantine chizva kuti zvimushonga hatizoiwani.
Masara sei hama dzadiwa, masara sei mesa ana mukoma jonga. Ndine nyaya yangu yandinayo ini ndinonzi Tinashe Magura kwekwako. Ndine nyaya yangu yandinayo nyaya yemabhaza emazupwa aindaiona sokuti kana vakamboatiwo mazupwa avo asanyanyisa kuzarisa ambotora vanhu atora havo asi angoita chiri macities kwete kutoita namastanding. Because vanhu takupera vakomana because ari kuuraya kune amwe asingakaukulete anenge asingataugwe amwe anenge achingodonha achikuwadza vanhu chete. Asi zvuko ruri kunyanyisa zvisingabviri because ari kuuraya kwete zvokumbotamba zviya. Akadonha maviri semu kungoti rimwe, asi after 3 days rimwe rava futi Saka ndiona sokuti kuitira kuti vanhu vasafa vakawanda vangufa vanenge vari pamasiti zviri nani.
Makadi vashamarari vestudio 7 mese, makadi. Nochema nehurumende yagona kukondirola nyaya yeupfu. Upfu hwaoma, upfu hwakudhura, hwakudhura. Specially indai mumashowa yakamaranda, yakamaranda. Tava kufa nenzara, hatina mari yatinayo but upfu hwakudhura. Chi 50 kg ichiita 550 rands. Unozviona kuti tava kuburawa. Please takumbirawo shava vanoona nezvekudhura kwezvinhu, tarirai tarirai. Hatina yari ngumashoko kanya kuwanda wanda, ngatibatane muZimbabwe.
Hello, makasimba here? Ndini tafadzwa matanire ndipa okay pahuri yadzo. Da kuti arrested the 7 zvaitika mukati nehuori nhasi. Ma okay maya hukuruswa ma 1600 okay pazenge za 5. Yaunza hukuruswa 1620 kg zvati vaya ndumaso mangu. Panhamba yandinati panhamba 2 ndati panhamba 133 asi asamusatii wapi asina kumbotira hukukwangurwa vanova 65 asi tikuona vanhu pane mapurisa zvokuti unomhangase nyaya yacho hakuna mamhangira aunoita pane mapurisa ehurumende vakutoona vakutobuda nehukuma 20 kg 2 5 izvenge za 5 pahuri yadzo.
Makadiwo henyu pastudio 7 panapa, ndinotenda nenhau dzamunotipa. Ndinonzi Dennis Mabhera kubva paCape Town apo. Hai, ndiri kunzwa zviri kutaurwa zvokuti mapuresa vanongoita bhizi kubatana neMDC kuti inonzi chinhu chidoko wakanganisa, chinhu chidoko wakanganisa, chinhu chidoko wakanganisa. Usikazivi kuti chinonzi chakanganiswa chii. Mabhiriji ari kuchimanimani uko havasi kugadzira vanhu vegovernment kuti apere, asi izvi zvakadamburwa dzava mari dzekutanga futi kutanga kuti 1 vanozvitanga futi kuzogadzira futi mabhiriji. Saka vanobata chamisa semunhu akashata. Munhu anoti ngatiunze peace munyika. Handizivi, unoziva zvimwe zvinoda kutarisa mubhaibheri kuti bhaibheri rinoti vane nhamo ivo vanoti chakanaka chakashata, chakashata chakanaka. Ukaerenga paya paya pane pana Isaiah 5 kuenda pa20 ipapo pane nhamo vanhu ivavo. Uyezve vane nhamo vanhu vanopuremera mhosva vana vechidiki vakadaenda nachamisa avo, because nachamisa ivo vanonhangirikira vanofanira kutoti kwanzi munhu wakaita unopomera mhosva vakaita saivavavo vanofanira kutotorwa guyo asungirwa aponze munhangirikiro munhuwandle papa pana 17 papa dzaruka. Saka vanhu ivavo zvakanaka vazvi vanoita hazvo, asi kuti ivo zvakanakira kwavari, asi Satani ndo matongero anoita, anoita kunoshandisa vanhu vakaipa kushanda nevanhu vakanaka kuti zvakanaka zvisaitike. Saka hatizivi studio 7 mumataure vanhu vava kuti zvavanoita ingozi.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7, asi ndiye nechokuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutumire manzwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muChina wadarika pazviuru 90. Ndege mbiri dzemuAmerica dzatakura nhasi zvizvarwa zvenyika iyi muTokyo zvichiendeswa kumusha nepamusana pechirwere checoronavirus. Vanhu vafa nechirwere ichi vasvika pachiuru nemazana masere. Vaimbi vanoti Queen, Adam Lambert, Alice Cooper naMichael Bublé vakaimba nezuro muguta reSydney kuAustralia, uko vanhu vanodarika zviuru 90 vakaungana muhurongwa hwokubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remoto mupengo wanetsa munyika iyi. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kumuchuchisi mukuru weAmerica, Attorney General William Barr, avo vari kukurudzirwa kusiya basa ravo nevaimbi vevachuchisi vanosvika chiuru nezana. nyanzvi munyaya dzemitemo idzi dziri kuti vabva vakakanganisa zvikuru apo vakapindira mukuderedza mutongo kushamwari yemutungamiriri wenyika vadonald trump varoger stone vachiuchisvana mubazi rezvemutambo vakanga vakurudzira kuti vastone vatongerwe kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe apo vachamiswa mudare nemusi wechina asi vabva vakati mutongo uri uda kupihwa uyu vastone wakange wakanyanyisa mukuziya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa pamelani university kuohio profesa moses rumano kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kuitika muamerica
ya zviri kunetsa izvi wachoto zviri kuitika sekuti attorney general anopindira munyaya dzaasingafaniriba kuti apindire zvinonetsa izvozvo kuti zvino utungamiriri hwacho hunobva kupi hunobva panyika yakafanana neamerica yakabudirira kudai zvinobva zvatinetsa uye kuti tinozodzidza zvakaita sei kana pachiitwa zvinhu zvisingatarisikeba kuti ndozvinenge zvichiitwa nenyika yakabudirira seamerica
ko kupindira kwaita vaimbove vachiuchisi vanodarika chiuru pamashandiro avabha munokuona sei uyezve kunorevei
ndinoona zvakanaka zvaitwa nevachiuchisi awa kuti wabha wari kuita zvisiri pamutemo wenyika wari kupindira pane zvavasingafaniriba kuti wapindire wabha saattorney general vanofanira kuti watarise kuti mitemo yenyika iri kuitwa zvakanaka zvino kana attorney general aakuchitora iye madiwi ekuti inini ndanzwa kana shamwari yapurezidendi ati zvakati apo zvati zvakata hazvizotaridzike zvakanakaba saka wachuchisi awa waita zvakanaka kuti wabva anga varegere basa nekuti panoda kuti paitwe zvine mutemo pekuti rule of law inofanira kuva ichiongororwa uye ichitarisiswa uye ichirespektwa pasi rese muamerica muno tinokarira izvozvo nekuti ndo nyika inozviita super power kana ndo super power saka tinokarira kuti iite zvakanaka
tiri kuonawo kuti ivo vabva vakabuda vachichema chema zvikuru nemashoko akanga aiswa navatrump patwitter kuchema chema uku kunorevei kune veruzhinji tingati ingave misodzi yengwena here
ii ndiri kuona kunge misodzi yengwena inenge ichinyepera hayo kunge iri kuchema kunge iri kurwadziwa iyo isiri kudaroba kuda kungoti weruzhinji wange wanoona kunge zviri kuita zvakanaka iye zvawaitozotiwo watrump waroda kupindira uye zvinopa kuti basa ravo ritadze kuzofamba zvakanaka kwanga zvatononoka zvatoitwa naattorney general nekuti attorney general pane zvawakaita mumashure umu zvisina kugutsikanwaba newachuchisi kuti zviri kuitwa here nemunhu anofanira kuva achitarisisa kuti mitemo yenyika iri kuitwa sei saka handiri kuona sekunge munhu aida kungonzvenga hake nekamunwe nekuti akanga aonekwa abuda pachena
izvo zviri kuitika kuamerica izvi munoona zvichitambirwa zvakadii nenyika dzemuafrica zvikuru takatarisa zimbabwe
tinoona nyika dzemuafrica nenyika yezimbabwe dzinoshorawo chaizvo zviri kuitwa neamerica kunyaya department of justice rekuti attorney general anenge anopindira munyaya dzaasingafaniri kupindiraba kana kuti anenge achitora matiwi obva ati shamwari yapurezidendi haichafaniri kupuhwaba mutongo wakadai kana kuti iye apindire hazviiteka kuti iye refu otamba bhora zvekare kana akuda kutamba bhora ngaatambe bhora kana ari refu ngaamire sarefu achiridza pembe kuti apa pakanganisika apa wakomana apa gadzirisa apa zvino wabva waakuita iyo ndo ari kutamba bhora ndowa akabata futi pembe vachiridza zvino mutambo auchauzobude zvakanakaba kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika saka wekuafrica watungamiriri nokuzimbabwe wanotokatya madzawo kuti ko vanhu vanotovhunduka ko zviko zviri kuitwawo izvi nenyika yakabudirira seamerica kudai
ko iro remangwana ravabha munoriona sei
ndinoona remangwana rabha raka risina kujeka nekuti vanhu vese vaakutaura kuti basa ngavaregere basa ngavaregere zvinoreva kuti integrity yavo ivo kana kuti kuva munhu asina chipomerwa chaanonge achipuhwa pese pese zvinenge zvisisakwanisike kudaroba saka ivo vanenge vasisakwaniseba kushanda zvakanaka nekuti ruremekedzo rwavanofanira kuti vapuhwe semunhu anomiririra pachokwadi mutemo department of justice zvinenge zvisisiri moba mavari
kuridziro iri kuitwa nevamwe vachuchisi ava vakasiya basa yekuti vabha vachisiya basa nemaitiro avari kuita basa iwaya munoona vabha vachitambira here zviri kutaurwa nevavaimbove vachuchisi ava
ndichaona kuti wangambode kuramba ramba zvavo asi kuenda kweguru rinoenda richinyara nyara wanoenda nekuti hawachuchisi wari kutaura kuti ngavaregere basa hawabva wakanganisa kana nyika ino ichitedzera kana ichiita zvainotaura kuti ndo pillar yedemokrasi uye vanotedzera rule of law tinoda kutarira kuti America iite zviri nani itaure kuti wabva wasiye basa waende kumba kana watsvage rimwe basa
nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vachidzidzisa paMelone University kuOhio muno muAmerica Professor Moses Rumano vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare. Bopoto mumanzi wamuchakabvu Oliver Mutukudzi uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika inoti haioni chakaipa pamashoko ava Jonathan Moyo ekuti vanotsigira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa sezvo vane ruramiro yekupinda kana kutsigira bato ravanoda. Vanhu vakawanda votarisana nenzara inotyisa zvikuru mudunhu reMatabeleland North munzvimbo yeLupane. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Unokwanisa kunzwa nhau dzedu pa website inoti www.voashona.com. Anokuonika ine rufaro mangwanani ano. Ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndokusiya imina standekile mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soku isikati.